dzakangaenda kutotsigira mashi nenyaya yezvinangwa nyaya dzekuti dai mapato anga akapiwa provisional voters roll kuti aione inyaya yatinoona iri nyaya yakanaka chose nyaya yekuti panofanira kuva nekujeka kwekuprindwa kwemaballot paper inyaya yatinoona yakanaka zvikuru nyaya yekuti aiwa maelections atinoda aya kuti aitike zeke gaitiudza kuti macomment section mangani uye ari papi kuti zeke ingadai yakatotiudza zvese izvozvo atanga kunyoreswa kwevanhu kuti vaende pavoters roll saka zvinhu zvatinoona kuti zvinhu zvakakosha pasarudzo saka vamwe vedu pavakati vainge vachindoratidzira vakanangana nenyaya idzodzo tikati aiwa kwesusu tinogoregerei kuenda vatsigira pachinhu chakanaka kudai
saka haisiri nyaya yekuti zvinangwa zvenyu namafungiro enyu zvinenge zvakafanana
ipapo zvakatofanana ka hamusi kuona here kuti ipapo zvinangwa zvedu nokufunga kwedu panyaya iyoyo zvakatofanana
zvinoreva here kuti bato renyu harichakwikwidza chigaro chemutungamiri wenyika
takataura isusu kuti isusu tiri bato rakasununguka kutaura nemamwe mapato saka kana tichitaura nemamwe mapato kune mamwe mapato akatiwa ndei ndingati mapato ese zvawo kunze kwemashomanini kusanganisira zanu pf mapato mazhinji anoda kuona kuti sadzaitwa mune zvakanaka kuti munyika mava neutongi hwevanhu mapato anga achitotaura nenyaya yegrand coalition nenyaya yekuti zvanga zvakanaka kuti mapato ese anokwikwidza abatane agohane candidate imwe chete papresidential election
muchapinda mualliance yacho here
ini ndinofunga kuti kana pane hurukura dzakaita saidzodzo hadzishambadzwi pamanewspaper hadzishambadzwi nguva yazvo kana yabikwa sadza rikaibva rinopa kubva vanhu vosa
asi mungati hurukuro dzacho dziripo zvadzo hadzisati dzaibva
ndozvatiri kutaura kuti kotadii kuti tisiye zvakadaro izvozvo kana pane vanenge vachizviita kana vanofunga kuti dziitwe hurukuro idzodzo handifungi kuti vangadawo kuti dziitwe mumanewspaper kana mumawairesi
pane chinzvimbo here chavakasvikuhere mubato renyu
vasakasvikuhere takavaona pavauya vachikwirukwira nevatapiwe nhau yegoeraudi nevekuzbc vachiti ivo vambosuduruka kubva kune zvemumatongegwe enyika
kana makatarisa kufora kwakaitwa navanhu namagurupu maviri aya chii chamakaona chii chamungatiudza pamusoro pezvakaitika izvi
mukangotarisa zvakaitika mazuva maviri aiwa adarika munoona kuti zviri pachena kuti vana vezimbabwe vakuda utongi hwevanhu havadi utongi hwemauto vana vezimbabwe vari kuda kuti vechidiki vavo vakaita sanavatamisa vachimanya vachigadzirisa nyika vachigadzirisa zvanga zvakaminama munyika